isusu umsangano, umsangano unema solid structures, unema structures, una confusion, una chaos, munongono ziwapa amira nezva anofanirwa kuita. Zvinoita kuti vanhu vade musangano. Ndosaka makaona tichiwana vazhinji vari kudzoka musangano vachipinda nokumaaffiliates, nevamwe vari kudzoka kumusangano vachipinda semaretainees ari kubva kumbc, ari kubva kucc vachiuya. And also iyo nyaya yokuti kana mukasada kuvhotera ZANUPF munovhotera ani? Hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa, ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirizhonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndo riri kukonzera nyonga-nyonga yatakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzezimbabwe elections idzi.
Vangoti nyonga-nyonga, isu hatizi mastructures, havo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga-nyonga yaaita. Hatina kutorerana masimba, hatina marecalls ataita.
Ndezvipi zvinobatika zviri kuitwa nebato renyu muhurumende?
Nyaya dzemadhamu, nyaya dzezvinhu zvinoonekwa zvanga zvisipo makore apfuura zvaakuonekwa kuti taitaka tichinetsekana kwazvo. Mugwagwa unobva kubhaidhichi kuenda kuchirundu iko zvino makeke, and if you go to bhaidhichi uchiona the border post rapo rinodadisa. Now these are just a few examples that we've talked, and this is why people vanovhota because they see these things.